Chotanga and Chotarokti wakaona even ma figa inflation akaburiswa neve Zimstat mabwa National Statistics Agency ari kuratidzaiwo kuti mitengo yezvinhu in general kwete chikafu chete but mitengo yezvinhu in general yakakwira ne 34.8% muna January wegore rino tichienzanisina nezvazva zviri muna January wegore rapera and musadic Zimbabwe ndisi tine the second highest inflation rate after Malawi. Malawi inflation yavo iri pa 35.1%.
Chii chamungati chakanyanyotariswa ne World Bank chakaonekwa kuti chanyanyokwira muZimbabwe kana mitengo yezvekudya zvavangati zvanyanyokwirisisa muZimbabwe pari nhasi?
Zvinonyanya kukonzereswa nezvinhu zviviri. Chekutangisisa, supply yechikafu chibage iri a bit limited. Then number two, cost of production yekugadzira chikafu yakakwira. Nekukwidzwa kwakaitwa mataxes uye kuindodzwa kwakaitwa mamwe mataxes na Minister of Finance pavakaparira 2024 national budget. Even zvindakarazana rice zvaisabhadhara VAT kare but zvaakubhadhara VAT. Cost of producing rice yatokwira ne more than 15% ndo VAT but iri pa 15% izvozvo zvinoita kuti mitengo yezvekudya mabasics akaita sehupfu, gorosi ne rice zvinge zvichikwira. Saka ndo atingati mafekta maviri anyanya kuita kuti Zimbabwe iwe panumber 2 in terms of food price inflation.
Zvii zvamungati dai zvaitwa kugadzirisa dambudziko tichiona kuti mitengo yezvinhu haina kukwira muZimbabwe chete?
Tinofanira kuenhanza capacity yemafarmers edu especially takanyanya kuinvesta munyaya dzeirrigation kuitira kuti senyika tisarambe tichingoita rely on rainfall asi tikwanise kushandisa irrigation kudiridzira kuitira kuti even ayo makore akunenge kusina mvura yakanaka tinogona kungokohwa zvakanaka. Zvinofanira kuti hurumende iri kuwaka madhemu akawanda wanakunzwa almost 45% wana Gwaishangani. Saka madhemu yacho atibatsira senyika kuti tikwanise kuwandudza irrigation capacity yedu senyika zvoita kuti mafarmers edu aproduce chikafu chakawanda wasingangomiriri mvura inobva kudenga chete.